Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri werimwe bato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaongorora zvibvumirano zvose zviri kuitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa. VaDaniel Shumba avo vakadzingwa muZanu PF vanoparura bato ravo idzva reUnited Democratic Alliance. Zanu PF yoita maprimaries ayo mangwana dzimwe nyanzvi dzichiti mvonga mupopoto iri mubato iri inogona kurisiya risina simba. Zimbabwe yobvumidza kurimwa kwembanje zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tungamiriri werimwe bato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaongorora zvibvumirano zviri kunyoreranwa pasi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana vachinge vasarudzwa kuve mutungamiri wenyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Tovhotera Mnangagwa here kana Chamisa?
Chamisa.
Mnangagwa here kana Chamisa?
Chamisa.
ZANU PF here kana MDC alive?
Vashitaura pamusangano wavaita nevatsigiri kwa Jonasi kumaruwa ekwaseke nhasi vachamisa vati vachaongorora zvibvumirano zvose zviri kuitwa navamunangagwa nevekune dzimwe nyika vachiti vanoda kuona kuti pane chakanakira nyika neveruzhinji here muzvibvumirano izvi.
We are not open for business. We are best for business. We are good for business. Saka patinoita pinda Zimbabwe is good and best for business. We are not going to open, nokuti ukaopen hausi ichinopinda mauri unofanira kugara wakavhara magedhe enyika yako. Asi uchiti ati vanopinda vanopinda vachiita business renyika. Hatidi matsotsi, ndosaka ndakati zvese zvakasainwa naMnangagwa ndichingopedza kuvhota ndoti mapepa ese akasainwa naED ngauye pano zvakashandira nyika izvi tozvichengeta. Kana zviri zvavo zviri zvokumba zvese ndiri kukanzura makondrakt iwavo. Dzokerai kumba, dzokerai kumba, dzokerai kumba, dzokerai kumba.
Vachamisa vatiwo kana vachinge vapinda panyanga vachaitawo kuti nhepfenyuro dziwande munyika.
Muna July pandiri kupinda pamunongondiita president wenyu ndiri kuita kuti munyika muno musava neTV 1 kubva muna 1980 38 years tine 1 television. Ndiri kuita kuti TV ivhurwe iitwe nemamwe maprivate operators vakwanisewo kutepfenyura vachikriticisa hurumende vachipa vanhu mukana wamashoko akasiyana. Ndozvatiri kuita patinongopinda. Patiri kupinda maradio station tiri kuvapa malicense ekuti akwanise kutepfenyura zviitike kune dzimwe nyika. Totova nemuono wakaoma.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vakwegura vacharapwa pachena kana vakavhoterwa kutungamira nyika.
Patiri kupinda apa isu tiri kutaura apa inonzi healthcare system. Tinoti neadult care. Kana une 65 years kuenda kumberi rapwa mahara. Famba nemabhazi ehurumende mahara. Famba nezvitima zvatiri kunza mabullet trains mahara. Roora kana kuroorwa mahara.
Maerano nemakakatanwa ari muMDCT vachamisa vati vatogadzirira kare kuti veruzhinji vasavhiringidzike pakuvhotera bato ravo sezvo vakasarudzwa kutungamirira chimwe chikwata cheMDCT muzvare Tokozani Kupe vachiti vachakwikwidza sarudzo idzi vachishandisa zita rekuti MDCT. vachamisa avo vanga vachifamba nevamwe vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanosanganisira vatendai Biti vaJacob Ngarivhume pamwe navaMathias Gujutu vati vachagadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji varerukirwe neupenyu. Zvichakadai, vachamisa vazivisa vatsigiri vavo kuti vari kuenda mhiri kwemakungwa kuLondon svondo rinouya kwavari kunoita misangano nevari muhurumende yeBritain. Vachamisa vakatarisirwa kuita mumwe musangano nevatsigiri vavo kumamina kumhondoro mangwana. Ndakamirira Studio 7 kwaSeke, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbo miririra masvingo Eben muNational Assembly avo vakadzingwa mubato reZANU PF zvichitevera kubviswa kwava Robert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika gore rapera vaDaniel Shumba. Nasi vaparura bato ravo reUnited Democratic Alliance kuchitungwiza. Godwin Mangunjwa anoti panyaya iyi.
Vashumba avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira chikwata chebato iri cheGeneration 40 icho chaive nemudzimai wava Mugabe, amai Grace Mugabe, nevamwe vakaita sava Jonathan Moyo navaSavia Kasukuwere. Vaudza Studio 7 kuti bato ravo reUDA rakavambwa muna zvita gore rapfuura. Vati bato ravo rinoziva zvinorakiitwa kuti nyika ive neutongo hwejekerere.
Tichigadzirisa kubvutwa kwakaitwa nyika nevari pava vamunangagwa navamwe vavo. Isu toda kunza inonzi constitutionalism. But zvikuru sei toda kugadzirisa poverty nokutambura kuri kuita vanhu vemuno muZimbabwe kubvisa unhapwa kuti vanhu vawane raramo.
Vati bato ravo rave mumatunhu ese munyika uye nhengo dzaro dzakabva kumapato akawanda akaita seZANU PF, MDC, NPP nemamwe. Vashumba avo vaimbe vemusoja vati havana kufara nekubvuta masimba kwakaitwa nemauto achishandiswa nevanhu vane uori munyika. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mubato iri vaEdward Kakora vekumashonaland syndrome vaudza Studio 7 kuti kubviswa kwavamugabe kwakatsamwisa vatsigiri vakawanda veZANU PF mumashonaland syndrome.
Chokwadi ndechekuti kuu yakaitwa muna November yakasakadza masupporters eZANU zvokuti ndoo kune mhomho yakawanda yari kusapota UDA. Kwozoitawo zvakaitika muMDC mwedzi mishoma yapera, mastructures eMDC iwo ari mumashonaland central vapera vese kuuya kuUDA nokuti somehow hapana munhu anosapota Thagari.
Vashumba avo vakambodzingwa muZANU PF zvekare vakatanga bato ravo reUnited People's Party muna 2006 vasati vadzokera zveMuZANU PF muna 2008 vati UPP yakafa kare. Vati UDA ichakwikwidza zvigaro zvese muparamende, makanzuru nechemutungamiriri wenyika. Mudzidzisi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati zvirikitwa navashumba nevamwe vavo hazvikanganisi bato riri kutonga reZANU PF. Vati ZANU PF yakadzinga vanhu ava mushure mukona kuti vanhu vaida kushandisa musangano kuwana mari chete asi vasina zvido zvemusangano. Mupepeti webepa naure The Observer uye vari nhengo yeZimbabwe National Editors Forum vaBarnabas Tongyana vaudza Studio 7 kuti mapato angawande muZimbabwe asi mapato anotsigirwa zvakanyanya iZANU PF neMDCT yava Nelson Chamisa.
Tungori tumapati tungoripo kudzi munhu anenge achifarira kunzi ndiri president, ndiri president. Asi une vanhu here? Hana kana vanhu.
Zvinonzi kuwanda kwemapato ari kuda kupinda musarudzo pave kutemesa musoro Zimbabwe Electoral Commission. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Godwin Mangoja.
ZANU PF iri kuita sarudzo dzemaprimaries mangwana mumatunhu ose emunyika. Sarudzo idzi ndedzekutsvaga vachamiririra bato iri musarudzo dzemakanzura, National Assembly neSenate. Gadziriro yesarudzo idzi yanga isina kumira zvakanaka mubato iri sezvo panga paine makakatanwa vanhu vachipumana uroyi kuita chioko muhomwe pamwe nekuratidzira vamwe vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka zvikuru kuvanhu vanofungidzirwa kuti ndeve Generation 40 iyo yagara ichirwisana neTeam Lacoste inotsigira mutungamiriri webato vaEmerson Mnangagwa. Studio 7 yaedza kutaura nemurongi wemisangano muzanu PF vaEngelbert Rugege asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti rwendo runo zanu PF ichabuda isina kusimba nepamusana pemakakatanwa ari mubato iri.
Mbenge iri mumusangano wezanu PF havafaniri kunge vachidaro kunyanya zvinhu zviviri zvisingafaniri kunge zvichiitika zvatanga tichiona nyaya yemhirizhonga kurovana nekuvhundutsirana hazvidiwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Chepiri, nyaya yekubirira haisi iyo nekuti tikaona zvichidai pamuti munyoro wezanu PF komiti yakaoma kumaopozisheni vanozodii. Saka tinokurudzira isu tichiongorora kuti ngazviitwe mune zvakanaka, ngavasaita bowa bowa nemhirizhonga, ngavasabirirana kana kurovana kuti uve mucherechedzo wakanaka wekuti sarudzo dzatichazoenda mberi idzo dzenyika yose dzevamupato vakasiyana anenge achiungana dzinenge dziine runyararo. Kunogona kunge dziri mbiro dzekuparara zvakare kwemusangano wezanu PF. Vamwe vanenge vakundwa kana kuti vanenge vabiswa vasairirwa kurutivi voti aiwa haivhiyiwi tava kunotanga uwedu musangano. Ndo matambudziko atinogona kuona iwayo.
Mune dzimwe nzvimbo takatoona kuchiburitswa mari, vanhu vachitorwa mavhidhiyo vachitopa vanhu mari vachiita sokunonzi vari kutotenga sarudzo idzi. Zviri kuitika kwakawanda wanda here semanzwiro amuri kuita?
Hongu zviri kuitika kwakawanda uyezve kushayiwa zivo kwekuti vanhu vanenge vachifunga kuti nekuti havana nenguva havana chavanenge vakaitira vanhu vemunzvimbo wemunharaunda vomhanya mberi nemari kuda kutenga mavhoti. Hazvitendedzwa, hazvisi pamurawo. Asi tinotenda kuti zviri kuburitswa pachena, zviri kufumurwa. Tinoona iko zvino vanga vachizviita kunzvimbo dzekunana dzeri kwekwe vafumurwa, vanofanira kunyarana nazvo.
Mukokera kwavari kuita vange vachifanirwa kunzi vafambe vari pamwe chete kuti vaedze kudzikisa matambudziko iwaya ekutukana nekunyombana kana kurwisana.
Izvo zvakatotekeshera maprimary ari kuitwa ezanu PF. Asi tiri kukurudzira utungamiri hwemusangano wezanu PF vamunangagwa nevamwe kuti ngavataure vakamira chaizvo kuti kwete 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 hazvitendedzwa, hazvisi izvo, harisiwo gwara remusangano rekuita mhirizhonga nekutukana nekunyombana.
Muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda neHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa. Hurumende inoti yava kubvumidza vanhu kuti varime mbanje zviri pamutemo yekushandisa semushonga unorapa unenge wapiwa munhu nachiremba. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Pasi pemutemo weStatutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicinal and Scientific Use Regulations, gurukota rezveutano ndiro rine masimba ekubvumidza vanoda kurima mbanje zviri pamutemo. Chiremba vanoshanda nesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights vaNicholas Wazadza varumbidza danho ratorwa nehurumende vachiti zvichabatsira vanogadzira mishonga. Dr. Wazadza vatiwo zvirwere zvakaita segomarara zvinodawo mishonga ine mbanje mukati.
Kutenderwa kwaita kurimwa kwembanje nehurumende yeZimbabwe shure mekunge vachitarisira kuti ivo vachange vachipa vanhu magwaro nemapepa anoita kuti vanhu varime mbanje, zvakanangana nokubatsira bazi reutano nevaya vanobika mapiritsi nemishonga iyo inoshandiswa zvimwe zvinhu zvatinowana mumbanje. Tinoona sekunaka kwazvakaitira bazi reutano nevaya vanobika mapiritsi kumafarmacist uko nekumafarmacologist. Zvakatarisiswa zvikaonekwa kuti mumbanje mune mamwe atingati machemicals anowanikwa imomo anobatsira kurapa zvirwere zvinorwadzisisa zvakaita segumarara. Izvi tichizoona zvakanaka kana mbanje ikakwanisa kurimwa nevarimi ava.
Dr. Wazadza vatiwo kushandiswa zvakaipa kwembanje zvine njodzi, nekudaro zvakakoshawo kuti hurumende inyatsoongorora kuti mbanje iyi haizoshandiswi zvisiri pamutemo. Asi amai Dorcas Chiwa vanogara kumufakose vati senyika ine huori vanotyira kubvumidzwa kurimwa kwembanje uku. Amai Chiwa vati zvinenge zvichida kunyatsoongororwa zvakadzama kuona kuti vanhu vanongorima mbanje kuti ishandiswe mukurapa netsvagiridzo chete.
Inini hangu panyaya yekurima mbanje zvekulegaliza mbanje ka zvinotoda kumonita Nokuti vakangosiya munhu wese achingoirimaka. We are sitting on a time bomb senyika. Saka zvinotoda kumonita chaiko kana iri for kurapa. But vakangozosiya ende kumunde kwacho anenge achimonita ndiani kuzika munhu achashuta indichada kutesta kuti inombochanyoita sei.
Izvi zvatsigirwawo naamai Pretty Gambiza, avo vatiwo vanotyira kuti vanhu vanozotadza kutevedzera zvinangwa chaizvo zvatenderwa kurimwa kwembanje munyika.
Ine hangu andozvifarira zvakashata nokuti zvakutokurudzirwa kuti vanadiki vese vapute mbanje. Munhu anese ari grade 7 anotanga kutopinda mbanje.
Zimbabwe inyika yepiri mudunhu reAfrica kubvumidza kurimwa kwembanje zviri pamutemo mushure meLesotho. Mbanje hachisi chinhu chitsva muZimbabwe sezvo ichirimwa kumaruwa. Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe inogona kurima mbanje yekutengesera dzimwe nyika, izvo zvinogona kuunza mari yakawanda. Nyika dzakabudirira dzinotengesa mishonga inenge ine tetrahydrocannabinol iyo inobva mumbanje. Asi munhu anofanirwa kunyorerwa prescription nachiremba kuti atengeserwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombonzwa chiziviso chehurumende yeAmerica.
Basi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika riri kupa mubayiro wemari inosvika mamiriyoni mashanu kumunhu ane ruzivo nezvekuurayiwa kwechizvarwa cheAmerica, Joel Shram. Musi waKurume 18, 2012, Shram uyo aive nemakore makumi maviri nemapfumbamwe akapfurwa akafa muTaiz kuYemen nemurume aive pamudhudhudhu. Pakaurayiwa Shram, murume uyu aive mudzidzisi werurimi rwechirungu paInternational Training and Development Center, chimwe chezvikoro zvine mukurumbira muYemen. Mushure mekuurayiwa kwaShram, chikwata cheAl-Qaeda muArabian Peninsula chakati ndicho chakanga chauraya Shram. Kubva pakaparurwa Rewards for Justice program muna 1984, America yabhadhara vanhu vanodarika makumi masere mari inoita mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu emadhora. Vanhu ava vakabatsira kuti magandanga asungwe. Chirongwa cheRewards for Justice chinowanikwa paTwitter inoti @RewardsForJustice. Munokwanisa kuziva zvakawanda nekuenda pawebsite inoti www.rewardsforjustice.net. Anenge aine ruzivo rezvakaitika kuna Shram ngatumire tsambambozha kuinfo@rewardsforjustice.net kana kufona panhamba dzinoti 1-800-877-3927. Ichi chiziviso kupasi rose chabva kuhurumende yeAmerica.
Tochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. nazi taita rombora kanaka kungetine urukuro nemumwe mudzimai ari kushanya imomuno muAmerica. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti chirongwa chipi chavanga vafambira iko kuno kuAmerica vachibva kwaMutare kuZimbabwe.
Sevangu ndinonzi Gertrude Shumba, ndiri executive director weFamily Health Caring Trust. Tinova based tiri kuZimbabwe. Kuno kundawo yaku annual planning workshop yedu USAID. Kuya kwatinowana funding from PEPFAR. Saka ndinofara kuti takapedza musangano wedu zvakanaka uye takwanisa kuti tisaine maplans edu e2018. Saka USAID inenge ichitisapota zvakare kuti tibatsire vana maorphans and vulnerable children kuZimbabwe.
Zvakakosha sei kuti muuye kune misangano yamauya uye zvichabatsira sei pamunodzoka kumusha?
Zvakakosha chaizvo, especially zvakaitwa nehurumende yeAmerica yekuti maimplementing partners tiuye tizoshare maideas at global level, tichidzidzawo mabest practices, isu tishiyawo mabest practices edu sezvo tichisapota maorphans and vulnerable children ekuZimbabwe. Vanova vana vane utachiwana hweHIV, vana vabereka vakashayika neHIV nevamwe vanenge vachingova vasingakwanisi kuzviendesa kuchikoro. Saka tiri tichibatsira panyaya dzemaschool fees neeconomic empowerment uyezve nekuona kuti nyaya dzehealth dzavo dziri well covered.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichochi semudzimai?
Chakaita kuti titange chirongwa chekuchengeta vana vari orphaned and vulnerable inyaya yekutizvo muZimbabwe munoziva kuti prevalence HIV yakambokwira chaizvo, iko zvino zvaiyadzika pa11.5. Saka tine vana vakawanda vakashayikirwa nevabereki, vamwe vana vari kurama neutachiona. Saka vana ivavo vanoda kuti vawanewo support yekuti vadzokerewo kuzvikoro, vakwanise kuwanawo chikafu chakanaka, uyewo vakwanise kuti vararama upenyu huri nani. Vamwe vanenge vachida kutozoenda kana kuti vatsvagewo mabasa vachitre yatinoshandisa maprogram yatinoti yeDreams Initiative yatinenge takafokasa vana vasikana vechidiki mukumanikaland.
Muri kushanda nevasikana vechidiki vakawanda sei uyezve mungati vari kubatsirikana sei?
Tiri kushanda nevana vakawanda vanosvika 8500. Vanova ivo vatiri kubatsira mukuti vave neeconomic ready, yatinoti economic readiness. Vatinotraina mashort courses sezvakaita kana kuti dress making kana kuti cake making kana mabasa ese akangosiyana-siyana emaoko anokwanisa kuti vazokwanisa kuti vazviraramire pachavo.
Kune vamwewo madzimai vakateerera vanoti ndingazvigonawo here zvamuri kuita, mungavatichii kana vachidawo kutanga zvirongwa zvekuti vabatsirawo vamwe?
Takatarisa kumadzimai tozoa kuti zvinotinetsese women leadership, asi zvinongoda kuti munhu uye nefocus uye nekudzidza from others kuti how can you make our communities a better community. Nokuti tinoziva kuti kazhinji madzimai tinonzi tarisirwei pasi kuti tingazvigona here, asi ndofunga munhu kangowo nemamentors ako and being a transformative leader tinoona zvichiendeka, uye toonawo kuti zvakare kana mabasa edu, nokuti semadzimai tisi tinoziva matambudziko evana zvakanyanyisa kudarika ana baba.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous Mhlanga. Tomboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudzawo zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nedare remakurukota recabineti rekubvumidza vashandi vehurumende kuti vange vachipinda munhaurirano dzemihoro, kana inganzi pachirungu collective bargaining, nehurumende pamusoro pemari dzemihoro yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takawafira Zhou, takatanga nekuvabvunza kuti vanotambira sei danho rehurumende rekuvabvumidza kunge vachipinda munhaurirano dzemihoro.
Ayo mashoko anotaurwa nevanyori vamapepa, asi ndinoziva kuti mashoko amanyausa mukanwa anoda kuti aone sokuti varairidza vana nyaya, because varairidzi vakaseva petition kuna minista wambengezi musi wa27 mari yokuti vachanga vachiramwa mabasa panotanga kotoro rechipiri. Chimwe chikuru chavaitaura zvekare ndechekuti muhurumende hamuna collective bargaining, izvo zvinova zvinotaura nesection 65 yenew constitution. Saka zvatava kuona zvichinyorwa izvi zvaakuda kujustifya sokuti varairidzi havana legitimate cause yekuti vaende kustrike nekuti hurumende yakatobvuma. Ndosaka varairidzi vakazofoma mubatanidzwa wavo wefozeo kuti vaone kuti zvingava nani kuti vambomira vega ezvesekta kuda vangafosa hurumende kuti itaure navo necollective bargaining. Saka varairidzi vari kuda collective bargaining iri pa2 levels, iri at a broader level nesectoral level. Izvi zvaakungonyorwa izvi kuda kuti tasokuti vashandi vehurumende havana nyaya nokuti hurumende inoda kugadzirisa zvichemo zvavo, but chokwadi ndezvokuti kuda kusengedza vashandi vehurumende dengu rina mavwe nokupa promisi dzisingabudi. Ichinoziva kuti collective bargaining hakuna, and collective bargaining zvimwe zvezvinyunyuto zviri kudiwa navarayiridzi pavada kuramwa mabasa panotanga koto riri kuuyai.
Asi mati mambowanawo here mukana wokuti munge muchikurukura nehurumende pamusoro penyaya yecollective bargaining iyoyi?
Pakambotaura kuna 2014 tikaita mastudies akatoenda kunana South Africa. Ipapo munhu aitungamira kugovernment vanga vari maichitauro vanga vari public service, but tava kufunga kuti tava kusvika pokupedzisira apa even pachizouya, because new constitution yanga ichangouya. Ndopakabva maichigwamba vabviswa ikoko public service vaiswawo kumoko. Saka hurumende inongogara ichitambisa nhova vashandi vayo, inopromisa ichinyepa. Iko zvino kana yaida collective bargaining yaizotora vashandi vehurumende ichivaisa kuofisi yapuresident necabineti, kunonotaurwa nani ikoko? Saka manyepo aya manyausa mukanwa kuda kuita sokuti hurumende iri kuda kuitira vashandi vayo zvakanaka, asi hapana zviripo makumbe enyoka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Joe. Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yanhasi. Mutare City 0, FC Platinum 1, Black Rhinos 0, Bulawayo Chiefs 0, Herentals 0, Harare City 0, Nichroot 3, Capes United 4, Chicken Inn 1, Yada 1, Ngezi Platinum 1, Highlanders 0, Shabani 1, ZPC Kariba 1.
Radix, you got that fire, baby.
That is some as a support, Tiba.
In your blood, like
I saw you from across the room. I would cross the seven seas and climb the highest mountain just for you. All these things just for you.
Baby, in the jungle, we don't need tambo. I suck the number one, I'm gonna get down. So, I let's say, and that's what I got.
Takupa inzwisa yekambo kachangoburwa Mesh Up Mind ka DJ Radix. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri werimwe bato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaongorora zvibvumirano zvose zviri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaDaniel Shumba
Avo vakadzingwa muzanu PF vaparura bato ravo idzva reUnited Democratic Alliance. Zanu PF yoita maprimaries ayo mangwana. Dzimwe nyanzvi dzichiti mvonga mupopoto iri mubato iri inogona kurisiya risina simba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela ku-Studio 7 ngomgqibelo mhla ka-28 kuMabasa 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uzasihlolisisa izivumelwano ezenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamanye amazwe engangena embusweni. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ufike emaphethelweni lamhla koBulawayo, lapho osomabhizimusi abaveze ukuthi basebenze kuhle.
Sisuthisekile ngokuthi imbukiso ibilohlonzi lokuthi besilabo osomabhizimusi abazobukisa abadlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye, njalo besilamankampani amatsha adlula amakhulu amabili lengxenye.
Kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba, sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Imbali kababa uNkomo onguye owadala umfutho wokukhululeka kwelizwe leli eleZimbabwe ayizange yaphathwa ngendlela epheleleyo yonke, kodwa akutshengiseli kakuhle ukuthi ngoqotho ngoqotho sithi ungubaba wesizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uzahlolisisa izivumelwano ezenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamanye amazwe engangena embusweni ngemva kokhetho oluzayo. UMnumzana Chamisa ubekhuluma amazwi la eseseke lamuhla lapho azise abalandeli bakhe abakuthi ukuthi unxusiwe iziphathamandla zeBhilithani njalo uzahlangana lazo ngeviki ezayo. Ukusasa ukhangelelwe ukukhuluma embuthanweni emamina eMondoro. Asizweni abantu bephalalela kulo umbuthano.
Chamisa kakata, Chamisa. Chamisa ho. Chamisa ho. Chamisa ho. Chamisa ho. Matimai kakata, Matimai. 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 Mayuti ho.
Labo ngabantu ade behlabela emhlanganweni lapho uMnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance abekhuluma khona eseke lamuhla. Ngakubelinye icele owayemela iMasvingo eBurn edalela eParliament njalo yesiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Daniel Shumba usungule ibandla lakhe le-United Democratic Alliance lamuhla. Lokho kwenzakala ibandla lezanu PF lalo liphakathi kokulungisela ukhetho lwama-primary elections.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umbukiso wezokuthengiselana lezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ufike emaphethelweni lamhla koBulawayo, lapho osomabhizimusi abaveze ukuthi basebenze kuhle njalo bakhangelele ukuzobukisa ngomnyaka ozayo. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ekhuluma emhlanganweni wokugcina lentatheli izindaba lamhlanje eZITF, umqondisi wenkampani yeZITF, unkosikazi Nomathemba Ndlovu, uthi umbukiso walonyaka uveze ukuthi ngempela ilizwe selizimisele ukuvuselela umnotho, njalo abafuna ukuzotshala imali kuleli bayamukelekile.
Umbukiso walonyaka weZTTF usufike emaphethelweni. Sisuthisekile ngokuthi imbukiso ibilohlonzi lokuthi besilabo somabhizimusi abazobukisa abadlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye. Njalo besilamankampani amatsha adlula amakhulu amabili lengxenye. Phakathi kwawo angamachumi amane abesuka kwamanye amazwe.
Inkampani kahulumende eyezimtrade yenelise ukuletha amankampani adlula ichumi ukuzobukisa amabhizimusi abo. Unkosazana Constance Muleya weMandigonera Enterprises ubonge ithuba abaliphiwe yizimtrade.
Izimtrade isiphe i-opportunity enhle sibili ngoba lapha sikwanisa ukubona abantu abavele eBotswana, abavele eZambia, labavele eGhana. Ngoba thina lathi sikhangelele ukuthi ama-products ethu abe esiya phandle kwelizwe. So khathesi hayi lapha eZimbabwe sikhanya sesingenile sibili ezitolo abantu sebekwazi ama-products ethu. Hayi next year sikhangelele ukuthi siyaphenduka njalo njabe sikhangelele ukuthi sabe sesilama-order avela phandle.
Amakolishi emfundo yaphezulu abebukisa lonyaka ezimtrade njalo isikhulumeli seNational University of Science and Technology umnumzana Felix Moyo uncome umbukiso walonyaka.
Silapha e-trade fair lapho kade sibukisa khona esikwenzayo okwenziwa ngabantu bethu kuma-faculties achiyeneyo e-NUST. Ama-faculties ethu ayisikhombisa. Kule faculty ye-commerce, kule faculty ye-communication science and information science, kule faculty ye-applied sciences, kule faculty ye-industrial technology, kule faculty ye-built environment, esasithi architecture kudala, kule faculty ye-medicine efundisa odokotela, kube le faculty yamatitshala e-science education. Zonke zilapha zizobikisa esikwenzayo. Ngoba esikwenzayo e-NUST ngingathi ukufundisa kwethu, ukuresearcha kwethu lokubhala esikwenzayo esithi thina ama conference papers sibhala sikhangele izinto ezigoqela impilo yonke eyabantu beZimbabwe.
Umbukiso walonyaka oqale ngolwesibili kuyona le iviki wagqitshwa lamuhla uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amsheshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela amsheshwe
lamlela nampaba fobembula
gukama.
Kwezemaphandleni lamuhla, izakhamizi zemzimuni eGwanda zithi iyaswelakala imfundiso epheleleyo ngokuphathwa kodaba lwedlakela ezindlini olwe-domestic violence. Abanye abesifazana bebikwa belokhu bekubona njengokwesiko ukuthi batshaywe ngomkabo kungenani lemithetho esibekwe nguhulumende okwenqabela lokhu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kungenani lemfundiso kanye lemithetho efakwa nguhulumende, inani lamacala aphathelane lodlame lwangekhaya liyaligonga njalo kwesinye isikhathi. Lolu dlame ludala ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabomama. Emhlanganweni oqhutshwe emangweni wakwaMzimuni kuleveki lugatsha olubona ngokuphathelane labomama olwe-Human Affairs wokufundisa izakhamizi ngodaba lodlame lwangekhaya, inenkulu umhlangano lithi isazilela imfundiso emaphandleni ngalolu daba. Usobhuku umnumzana Herbert Nkomo uthi kuyadingeka ukuthi limfundiso isabalale ukuze izakhamizi ziluzwisise lolu daba.
Ukushota kakhulu esikukhangeleyo mbonani ulwazi lokufundiswa lokuthi emakhaya kuhlonitshwane njani, kuphathwe njani abantwana labamakhosikazi ethu siwathetheyo. Ungani khonapho kulo hlupho olusililayo ngokuthi ekufundiswani lapho abantu bayashota ulwazi? Kodwa ngasithola ulwazi olunje silwehlisela eziqintini esivela khona sibone ngalokungasiphathisa ukwehla kwalezi inhlupho.
Unkomo ugcizelele ethi okubangela odlame emakhaya kuningi njalo kugoqela nendlala ekhona okwamanje emaphandleni.
Okunye kungathinta kusukele ukuthi ingxenye imbangela iba yindlala ngoba kwemagumeni lapha kungaswelakala ukudla kusuka obaba labomama lapha labantwana kungabe kusazwisisana ngaso kuswelakala indaba zokudla. Okunye futhi kube yikuthi kuhloniphana kwemagumeni kumbe kusuka kusilele phakathi kamama lobaba. Ubaba angasahloniphi unkosikazi ngokugcweleyo, lo mama angahloniphi ubaba wakhe ngokugcweleyo, bese kusiba lakhona bothi ayi-breakdown i-communication kuma-families.
Iningi labo baba libikwa lile nhloni zokubikela amapholisa lapho lithe lahlukuluzwa emakhaya ngomkabo okudala ukumemetheka kodlame, kutsho unkosazana Vuyisile Bhebhe.
Obaba abaningi abanye abaveli ukuthi kwakhona abatsho ukuthi bayahlukuluzwa emakhaya, ngani kuyabayangisa. Izikhathi eziningi kutholakala ngathi abahlukuluzwayo ngabantwana. Imbangela yokuhlukuluzana emakhaya mbona ngani kungaba yikudelelana, mhlawumbe lokweyisana. Ebantwaneni okunye kungaba yimbangela yokuhlukuluzwa kwabantwana, bakhona abantwana abahlala bebodwa emakhaya.
Umnumzana Patrick Ncube obona ngenhlalakahle yabantwana esigabeni uthi bayazama ngazo zonke indlela ukulandelela amacala aphathelane lokuhlukuluzwa kwabantwana.
Sobechiyeneyo sikhangela ukuthi abantwana kaba abuse njalo sikhangela ngamandla wonke sibila lapha esireporta khona nxa bethe abantwana bathe babanjwe rape siphangise ireporta kungakafiki 72 hours, sikwazi ireporta njalo emapholiseni singumama umuntu lo engabanjwa singamuntu bangaze abanjwe sizihambise emapholiseni.
Izansi yamaNdebeleni bikwa ihamba phambili ngenani lamacala aphathelane lodlamelwa ngekhaya. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokungathembani kwabatshadileyo abangahlali ndawonye nezinye zezizathu ezidala udlame emakhaya. Emhlubulweni wangezansi yamaNdebeleni iningi labo baba lithiya umkabo emakhaya lisiyasebenza eGoli loba eBotswana okudala ukungathembani. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 eMzimuni eGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Lamlela ndwandwe.
Ngesilichiye kancinyane ezandleni zika Chris Kande we Studio 7 esethulela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazo omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nyongolo Nkomo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kanti ukuba sehlelweni le-Voice of America Studio 7.
Imbali kababa ubaba Joshua Mqhabuko Nkomo inanzwa njani?
Imbali kababa uNkomo onguye owadala umfutho wokukhululeka kwelizwe leli eZimbabwe ayizange yaphathwa ngendlela epheleleyo yonke. Ngani? Ngoba thina amaZimbabwe sambiza sathi ngufather Zimbabwe, okutsho ukuthi ungubaba wesizwe. Kodwa akutshengiseli kakuhle ukuthi ngoqodo ngoqodo sithi ungubaba wesizwe. Ngikutsho ngalokhu kanti okokuqala kube kwaba lendaba yokuthi kubizwe i-airport yakoBulawayo ngebizwe lakhe. Leyo airport ithethe iminyaka elithumi leminyaka emibili ukuthi ize yakhiwe iphele. Kwaba lendaba yesithombe sakhe istatue. Isitetu leso saba lomsindo omkhulu kakhulu kwaze kwangena imuli. Kwalungiswa lokho okwakungaqondanga ngaso lezo sitetu. Kodwa ke lezo sitetu sicime sikoBulawayo kuphela, kasikho emzini omkhulu welizwe okuthiwa iHarare, okuthiwa yiso isigodlo esikhulu, kasikho lezo sithombe. Kuyasimangalisa ke khona ukuthi njengoba engubaba weZimbabwe ubaba uMqhabuko umkhululi welizwe, ukuthi kathi kungani kukhanya ngani nxa ekhunjuzwa nezakhiwo kungani kuba nganxanye kungabi selizweni lonke. So ke ngaleyo ndlela ngithi mina ungani akuphelelanga ukukhunjulwa kukababa. Kuzobuya ke kanti kule nhlanganiso ezithile esazibumbayo siyimuli kababa ezokuzama ukuthi sigcine ibizo likababa ukuthi lingacitshi. Kule museum ebunjwe ngaphansi kwalezo nhlanganiso, kwenye yezinhlanganiso lezo, leyo museum ihulumende yagcina ithi izayithatha ifake kugatsha lwawo lwe museum and monument. kodwa akuke kenzakali khonoko ngojulisebenzi lokho siphakathi kokuthakazelela khonoko. Yikho ke kunengi engingakutho kanti okusolisayo ukuthi khona uNkomo sibili sibili simphatha ngendlela eyiyo epheleleyo. Si-celebrate i-100 years kaNkomo kusukela i-100 years yokuzalwa kukaNkomo kusukela last year ngo-June 7 kuzofika lo nyaka. Kodwa-ke kube imizamo yemuli yodwa ukuthi leyo nto iphumelele. Uhulumende weZimbabwe owancediswa uNkomo ukuthi ebe khona ube ngakabi khona kulelo hlelo. Kodwa-ke ngikhuluma nje so sike saba leziphathamandla zikahulumende izolo ukuthi sizame ukuthi sikhulume labo ukuthi owe-100 years okuzalwa kwakhe. Nangu phela umsebenzi kaNkomo madoda, asiboni ngani eSouth Africa ubaba u-Oliver Tambo into engakenzi zakali lapha eZimbabwe emuntwini esithi ngufather Zimbabwe oqotho akula munye ufather Zimbabwe ngaphandle kukaJoshua Mqabuko kaNyongolo Nkomo. Singayekela ukuvuma khonoko siyabe sikhutha into eziningi kakhulu ezingancedisa ukuthi ilizwe leli isize sibambane ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke.
Manje njengoba usithi wena likhulumisane leziphathamandla zikahulumende zithembisene?
Basayahlangana kanti angeke ngithi ukuthi kulento ebumbekile eqinileyo kodwa hhayi ngomfutho obukhona phakathi kwethu. Babongile abadala ukuthi sibakhumbuzile ukuthi phakathi kobubhizi abakibo ezizinto bayazilibala. Yikho-ke basethi hhayi kungaphela-ke umkhosi lo we-trade fair sizabuyela esigodlweni siyehlala phansi siyiphathele indaba kodwa siyalithembisa bakonkomo ukuthi hhayi umsebenzi lo owokugqiba i-100 years kababa ufather Zimbabwe uChipo Chideza sizaphathisa ngendlela zonke esezenelisayo.
Yona i-museum bakhona yini ababuya ukuthi bazethekelela?
Bayabuya abantu kanti namunye ababili qoqa kuyabuya abantu sesaze savula-ke le ngadi bekodwa i-garden ekuleloni London ukuthi abantu bezoyenzela imisebenzi yabo enjengemichado ama-birthday party and so on ukuthi ngabethi beqeda ukubuka laphana phakathi emuseum bese bethona-ke bezigwejisela laphana emthuzini yeloni. Bayayeza-ke abantwana bezikolo bekuwe kwaba lohlelo lokuthi abantwana bezikolo kube yi-part of their tour nabe bhoda izindawo izakhiwo lezindawo zakoBulawayo eziqakathekileyo. Bayafika-ke khona ngala abantwana ngesikhathi ngobuningi babo. Kodwa-ke into le bekumele ukuthi phela labemzini ama-foreigners bebe lakho ukuthi befinyelele kodwa ngendlela yokuthi ayikho ezandleni zehulumende i-museum. Abantu abaningi abayazi njalo kayi-advertisewanga kakhulu enhlelweni ze-tourism ze-government.
Ngemva kwendaba yentonga le eke yayenzakala ngendaba kaChamisa, bakhona yini abake balithinta kumbe abalikhulumisileyo ngodaba lona lolu olwentonga kababa uNkomo?
Baningi abantu esikhulume labo ababethala incingo abaye bebhale WhatsApp, Facebook and so on bebemangele bedanile abantu abaningi bengazwisisi ukuthi kambe abantu bakonkomo bengenza into endalo engakaziyenzakali elizweni lase-Afrika ukuthi intonga yomuntu omdala iqakatheke kangaka ingapho ngokunikwa nje omunye umuntu. Hhayi sesesichazisile-ke emphakathini ukuthi hhathi akula nto enjalo eyenzakeleyo ujaha nje abajaha ngabantu abatsha phela labagandi.
Hhayi kuyezwakala, ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga Masabezulu ithiwa lokuthi ngixoxe lapha ku-Studio 7. Sikhonapha silokho siqhuba umsebenzi kababa umkhokheli umkhululi wethu uChipo Chideza uJoshua Nkomo. Sasithedi ekuthini sikhalele ukuthi kube lokuthula elizweni lakithi khonokho esakutshiyelwa ngubaba okuthiwa yi-legacy. Ukuthula, ukuhloniphana, ukubambana, ukwazisana lokuthi sihlale sikwazi ukuthi thina singamaZimbabwe sonke, ingabe ukhuluma limbani, ingabe umhlobo bani, ingabe umbala bani. Yikho esakufundiswa ngubaba. Ngiyabonga Mahlabezulu.
Hayi, lathi sibongile. Lo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Nyongolo Nkomo, owayengumkhokheli webandla lezaphu. Ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Lamuhla sixoxa labesifazana abakade bebukisa impahla zabo e-trade fair embukisweni ogqitshwe lamuhla kobulawayo. Siqala ngokuxoxa lonkosazana Abigail Muleya wenkampani ye-Omuhle Rains.
Abe kukhanya abantu sibili bekuthakazelela kakhulu, ikakhulu inumber yabantu abakade bevakatshela ibi-increase with ama-days, awe-business days elokhu esondela. Day one, day two, day three abantu besebebaningi kakhulu. Njalo kukhanya ama-clients akade efika, iningi labo is people are willing and able ukuthi bethi to do business with us. Njalo babuya labo nama-new ventures, things that they are doing, labo bezithengisa, ikanti lathi futhi sibathengisela esilakho.
Kodwa khona lokhu okudwetshwayo kuyakhanga kakhulu abantu na kumbe abantu bafuna okunye okungayisikho lokho?
Okudwetshwayo abantu abaningi kakhulu, nginanzelele ukuthi abantu ngokufika estanding sethu bebengikhona benanzelela ukuthi ama-attracts izinto abazithakazelela kakhulu. Umuntu uma ezihlalele nje endlini asonto ayicabangayo ukuthi ama-attracts ngaba yinto engiyithandayo, but the more umuntu esondele eduze inkhona nazethi into ayijabulela kakhulu. Njalo akusikho woda ade bebuya bekukhangela, umuntu bebuya mhlawumbe ezizwa libhana ele any other network marketing business eyenzakalayo, ethi nanxa esonde abe sebona anankana ama-paintings laphana athi asonde eduze. So abantu bekhanya bekuthangazelela kakhulu. Sithole ithuba lokukhuluma nabe-art gallery belapha kobulawayo, basebesithi khona silethe some of ama-pieces ethu. So ukuba sezethu i-TF this year kusinike ithuba elokuthi sithi grow i-market base yethu, njalo lokuthi sikwazi ukuhambisa ama-tracks ethu around ama-exhibitions ebulawayo. Eyinye njalo i-Nesbit Castle, ukuthi khona silakho njalo ukuhambisa ama-pieces ethu e-Nesbit Castle, kuzaba ne-exhibition for ama-tracks. So yes, ukuba sezethu i-TF ku-increase sibone i-growth in i-business yethu nama-potential clients.
Ye, uke wakhuluma njalo la ngabesifazana abaphatheka kwelombukiso.
Okay, abesifazana laba into ababuya nazo mbona ukuthi it's interesting, bayenama-projects amaningi achiyeneyo. Okunye mina ebengikuthola izinto engingazaziyo, ngizakhuluma kakhulu. Nginike i-example yokunye okuthiwa ama-butterfly cups, akayaziwa kangako eZimbabwe. Kimi personally ayinto entsha kakhulu, ayaziwa kwamanye amazwe. Ngawokuncedisa kakhulu abesifazana nxa bedlula through i-menstrual cycle yabo endaweni yokusebenzisa ama-pads. Njalo among this okunye besihlangana labomama asebengene kuma-network network marketing businesses, amanye ngesike sisezwa ngawo kodwa ngenxa yokuphatheka ukasondelela eduze besihamba sisizwa ukuthi lathi singancediseka kanjani.
Siphinde saxoxa lonkosazana Sipho Ndlovu olwela amalungelo abantu abathengisa ucansi laye obebukisa e-trade fair.
Okay, mina nginguSipho Ndlovu. Estanding sethu, we are advocating for health rights of our sex workers. Estanding sethu under izan, sithi ukuthi sicela ukuthi ama-service providers esithe abantu bengababandlululi ngenxa yomsebenzi wabo or their identity. So singasigqiki ngokuthi sicabangele ukuthi ama-sex workers ngabantu abomoba ngomama abagqoke izikhethe ezifitshane. So sicela ukuthi sithe njengabantu bonke abafanayo kule ilizwe, si-accesse ama-healthcare services njengabantu bonke. Esikutsho yikuthi singadiscriminatwa ngenxa yokuthi sithengisa ini ucansi. Sicela lathi nxa siya le-STI kumbe siyacela ukuthatha amaphilisi ethu, be treated like anybody else in this country.
Bese bevele bebandlululwa yini abantu abayenza abathengisa ucansi?
Badiscriminatwa kakhulu, batshela ukuthi thina yithi ama-calls of STIs or HIV in this country. But we say no, this is not us. We want ukuthi i-health care service isibone njengabantu, besi-treat njengabantu, bengasibandlulula. So yikho sinika ama condom for free sithini asiwasebenziseni sizinakekele impilo yethu bakhona abangobaba abathengisa ucansi ukuthi wonke umuntu uyathengisa ucansi can we treat that as a profession
nxa usithi wonke umuntu uyathengisa ucansi utsho baphi la
You cannot pinpoint a sex worker or this sex worker mumuntu onje.
Sibonge unkosazana Abigail Muleya kanye lo Sipho Ndlovu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kesizwe ukuthi uJoseph Njanji usiphatheleni wezemidlalo.
Iqembu lengezi Platinum Stars lithe ngokunqoba iHighlanders lakhuphula inani lemiklomelo elilayo la kumajima amabili lambili ngemva kokudlala imidlalo yithoba mnembili. Ohlohlele iqembu lengezi nguTerence Dzukamanja. Iqembu leHighlanders liyale lokhu lemiklomelo lijimi lesikhombisa ukuthi ukuba selihwithwe ngeleFC Platinum esilihlezi endaweni yesibili lemiklomelo lijimi lathoba mnomunye. Ngemva kokuba linqobele Mutare City nge-1 kanyaya enkundleni yeVengere. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leBlack Rhinos libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu leBulawayo Chiefs kwaba lempumelo efanayo emidlalweni obuphakathi kweqembu leHerentals akanye leHarare City. Iqembu leNigroud litshaywe nge-3-4 ngeleCapes United kuthi eleChicken Inn libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leleYanda kwaba lempumelo efanayo emidlalweni obuphakathi kweqembu leShapane Mine leleZPC Kariba. Imidlalo yeviki lethoba mnembili iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leTriangle lizadibana khona leChapungwe Kipo kuthi eleDynamos lizemukela eleBulawayo City ngaseRufaro. Sikhangele umdlalo wokugijima. Umdlali weqembu leBlack Rhinos uWellington Varevi nguye onqobe kumncintiswano walonyaka weCoca-Cola 4-minute mile oqhutshwe ngosuku lokugcina lweZimbabwe International Trade Fair namhla ekuseni. Lo mncintiswano ulendingeko yokuba abadlali baphutshe kungakedluli imizuzu yemine kodwa uVarevi akayenelisanga lokhu kodwa uthe ulethemba elokuba ngomnyaka ozayo engayitshaya intambo kungakapheli imizuzu yemine.
I'm getting right kakhulu
Onqobe kumncintiswano wanyakenye uTrust Chidomaya uqede esendaweni yesibili kuthi endaweni yesithathu bekulo Isaac Mpofu njalo bobabili ngabeqembu leZRP Fairbridge. Kundawo yesine kube lo Nyasha Mutsetse waseRusape kuthi oqede esendaweni yesihlanu nguTendai Zimuto oweqembu leBlack Rhinos. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Latela Zimbuke, sikhumbese sila bethuki, bageza ngochako, abanye begeza ngamanzi, unze nsundu yabensundu, qaliwe siziba saseRhodesia, unze amaNdebele, eyakhupha abamhlophe esizibeni, zabhula ukudela inkabi zasidunga, bhulugwe lendoda eyodwa, eligqoka lijumi lamadoda, ijube elimhlophe, elakhe isidleke, kwahlala imkhombazana, wena wembumgodini.
umculo lo sithemba likukholisile luzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7 abafana bakagodlwayo. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.